pane umbowo hwekuti America yakunda denda reCOVID-19. Tiri kuona zvataurwa nehurumende kuti mamaski vanhu kana vakabayiwa vachirega zvavo kupfeka. Tiri kuona futi kuti masainzi kunyange makambani ekuti nawo hiring azara mumarodhi patinenge tichifambawo tichienda kumabasa. Uye kufa kuri kuita vanhu kwaitotaurwa mastatistics kuti haa zvadzikira zvapa 13%. Saka kutaridza kwese kuti America yakukunda denda reCOVID-19.
Tichiona kuti kukunda kuri kutaurwa ikoko kunosvitsa pakunyevenutswa kwemimwe mitemo yanga iripo yanga ichisungira vanhu kuti vange vachiramba vakazvidzivirira kubva kuCOVID-19. Hazvisi zvinozovhura here mikana yekuti denda ridzoke zvakare iri? Tichionawo kune dzimwe nyika denda rinomboti rikadzikira richisimuka.
Hungu kurerutswa kwemitemo uku kunogona kuvhura mikana yekuti denda ridzoke, kunyanya kune vaya vasati vabayiwa mushonga weCOVID. Saka ndoseka hurumende yeAmerica iri kukurudzira kuti munhu wese zvake, kunyange kune vaya vari kunyunyuta kuti haa kudai zviri ndezvekuti tibayiwe kazvimachipi, ngavaende vanobayiwa. Nokuti izvozvo ndo zvinokonzera kuti kana asina kubayiwa unobatwa nacho. Uyewo pane mamwe avanoti mavariants ari kubvawo kune dzimwe nyika dzakasiyana siyana. Anenge asina kubayiwa anogona kubatwa nacho. Akabayiwa ari pari nani unogona kubatwa, asi hazvizonyanyi kumukurira nekuti anenge akabayiwa aine maantibodies mumwiri wake.
Kuuyawo nyaya yekuti vana vane makore anobva pagumi nemaviri zvichikwira vakubayiwawo nhomba, munoona zvichirerutsawo zvakadii dambudziko irori?
Izvi zviri kutorerutsa chaizvo dambudziko iriye nekusununguka kuvanhu. Tiri kuzviona inini kwandinogara, vana vari makore 16, 17, 18 mahigh school kids vakatopedza kubayiwa. Iye zvino mugovera watiri kupinda uyu vatotumira futi tsamba yekuti vana ma-12 years 13 ne-14 ngavauye vatobayiwa. Saka izvozvo zviri kurerusa. Tiri kuona kuti kana zvaiitwa mumacommunity zvokuti vana mateams vatambe masoccer games, vana vachienda kumacamps, zvese zvavakutorongwa nekuti vanhu vakuziva kuti kana vana vakabayiwa nevabayiwa haa pasina dambudziko riripo.